Mumwe akanyoresa kuvhota mushure mekuuya kuzororo kubva kuSouth Africa kwaanoshanda ndiva David Mangeya avo vaudza Studio 7 kuti
isusu semadiasporians taona kuti zvakakosha personally inini kuti nditore mukana uno ndiuye ndiregister kuvhota because zvakandikoshera kuti vhoti yangu ichizo countwo pane mamwe mavhoti evagari vanonga vachazirwa vachivhota musuve wesarudzo. And ndinoda kuencourage vamwewo futi vari kunze kwenyika kuti hazvimbonetsi kungotorawo mukana iwowo holiday watauya tese kuuya kuzoona mhuri tonoregista kuvhota zvinogona kutibatsira.
Vamangeya vakurudzira zvimwe zvizvarwa zviri munyika dzakapoteredza zvakauya kuzororo kuti zvinyorese nekuzouya kuzovhota.
The same way yatauya nayo kuzoregista kuvhota iyo is the same process yatokwanisa kungoita futi pakudzoka kuzovhota. Kungodivhota time yako probably a day or two yokukwira bhazi nokudzoka kucast vote then wodzokera.
Ongororo yedu nestudio 7 muchino iyi yaratidzawo kuti pavanhu vakawanda vanga vachinyoresa nhasi vamwe vauya nemotokari hombe kana kuti marori kubva munzvimbo dzakapoteredza. Mumwe auya kubva kumangura ndimuzvari Talent Chibuza vanoti vaunzwa nerori yavasina kuda kutaura kuti ndeyani. Muzvari Chibuza vanoti pakafamba vashandi vezek vachinyoresa kuvhota vakatadza kunyoresa sezvo vainge vasina chitupa.
Vanhu kuti vakwanise kuyazoregista inhau yokuti nhamba zhinji yakatora chitupa manje manje saka vanga vasati vapinda muvoters room.
Mukuru wezek mudunhu remashonal and west vaAusten Rovu vatenda kuti vanhu vakawanda vari kuuya kuzonyoresa kuvhota panguva ino yezororo.
SeZimbabwe Electoral Commission taona vanhu vachiuya kuzoregista kumaregistration centers edu aya atinoti mastatic registration centers district offices nepaprovince. Ichokwadi vari kuuya neuwandu hwavo vamwe vari kutotakurwa nemarori. Ndinoda kuti titende mapolitical parties who appear to be instrumental kutakura vanhu ivava kuti vaya vazoregista.
Vanhu lovo vayambira vanhu kuti vasanyorese kuvhota kakawanda sezvo zvichizoita kuti vatadze kuvhota vaiswa pagwaro revanhu vanenge vamiswa kunyoresa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana.
Vanhu vakaregista ngavasaregista zve. For whatever reasons, munhu akaregista ngaangoziva kuti ndiri mumuvhota sero nechekare. Nokuti vakazouya zvikaonekwa manje takuita voters roll cleaning process vachaonekwa kuti vanhu ava maduplicates. As a result vanhu vavaniswa pane yatinozoti exclusion list otadza zvekuzopinda voters roll sokuvhota. Exclusion list inoreva kuti munhu haasi kukwanisa kuti apinde pavoters roll nezvikonzero zviri kubuda seyandapaiyi kuti anogona kunge achionekwa kuti uyu aregista ruviri. Saka naka rejista karuviri, tuda kuti tiveso ushuwa kuti pacho paru na kuenda chaipu chaipu nde papi. Nukuti hachazi kuti uichiko njero chake ndeche ichi kuti arejista.
Panye kutakurwa kwe vanhu kuzonyoresa kuvhota nevezve matongero enyika. Vanhu lovu vanoti havana basa nazvo kuti munhu auya sei vachiti chavanoda kuti munhu ane zvinodikanwa here kuti anyorese kuvhota.
Zimbabwe Electoral Commission hai investigate kuti munhu auya atakurwa nani. Chatoda kuona kuti munhu aregista here. That's no chinhu chikuru. But what is important is munhu auya here nemari. Requirements anodiwa, chitupa chako, proof of residence and then top register.
Kunyange vezanupf vachitenderwa kutakura vanhu kunonyoresa kuvhota, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nesangano rinomirira vadzidzi nemamwe vanoti vanorambidzwa kuita izvi nemapurisa. Hachina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Zeki ichiri kunyoresa vanhu kuti vakwanise kuvhota pasarudzo dzegore rinouya kumahofisi avo mumatunhu makuru nemadiki munyika yose. Dzimwe nyanzvi munyaya dzinoona nezvevanhu vanoenda nekugara mune dzimwe nyika dzinoti pane zvizvarwa zvemunyika zvinosvika mamiriyoni matatu zvigere nekushanda zvisiri pamutemo munyika yeSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.